Vachitaura pamarinda anovigwa magamba enyika paNational Heroes Eka nhasi, pakuradzikwa kwevanga vari mumwe wevakuru vevasori kana kuti Deputy Director Internal vaElias Kanengoni, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vati Zimbabwe inofanirwa kuita sarudzo dzakachena gore rino. Vazhinji vevanhu vanga vari pamarinda apa masoja, mapurisa pamwe nevasori avo vanogaropomerwa mhosva neMDC yekuita zvemhirizhonga pamwe nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Amai Mujuru vakurudzira vezvematongerwo enyika kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzichaitwa muzuva risati ratarwa.
I appeal to all of you to take heed of the wise counsel of His Excellency the President on the need to be tolerant, open-minded and live in peace with each other.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vanogara vachitaura nyaya yekuti munyika musaitwe zvemhirizhonga, asi mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichiitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Amai Mujuru vakurudzirawo vanhu vakapiwa minda pasi pechirongwa chekugovera vanhu ivhu patsva kuti vashandise minda iyi zvakakwana kuitira kuti nyika isashaye chikafu chinokwanira veruzhinji.
He also initiated the garden seed program through which he supported ordinary households in his province by contributing inputs for market gardening in order to enhance their livelihood. His province was Mashonaland Central. Accordingly, I would like to challenge all beneficiaries of the land reform program to emulate the diligence and commitment demonstrated by Comrade Kanengoni. His contribution to the nation was not only limited to security, but also to agricultural development and food security.
Nengo yezanu PF Politburo uye vachibva mudunhu reMashonaland Central kwanga kuchibva mushakabvu vaSevia Kasukuwere vanove gurukota rinoona nezvevechidiki vaudza Studio 7 paHeroes Acre pakare kuti dunhu ravo rarasikirwa zvikuru nekushayika kwakaita vakanengoni avo vanonzi vakangodonha.
Dzarasikirwa zvikuru vakanengoni munhu akanga achita basa guru province medu vari nengo yecentral committee uyezve vachiva murimi mumukuru wemacentral. Saka tinoona kuti tabvisirwa rimwe gamba guru munzvimbo yemashanda central province.
Ataura akamirira mhuri uye ari mwana wemushakabvu muzvare Tabith Kanengoni ati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru, asi chinovafadza ndechekuti vakanengoni vakaita kuti veruzhinji vagare zvakanaka kubudikidza nekurwa kwavakaita muhondo yechimurenga.
I remember he used to tell me that when he went to the liberation struggle, his mother would go to the well machinochera mvura namwe madzimai mamwe madzimai aivhaira achiti mwana wangu idoctor, mwana wangu ilawyer, mwana wangu anoita ichi neicho and teacher. Asi mbuya vangu vainyara kutaura kuti mwana wavaenda kuhondo nokuti vaitya kuti pamwe vanozoonekwa nemhosva. Asi nhasi dai mbuya vangu vangu vari vapenyu vaitaura vari proud kuti mwana wangu was a gallant soldier who liberated this country so that your children can become lawyers, so that your children can become doctors, so that your children can become teachers. Vasingatye, very confident.
Vakanengoni nemumwe wavo musori zvakare Kizito Chivamba vakawanikwa vaine mhosva yekupfuura mushakabvu vaPatrick Kombai musi wa24 kurume 1990. Munguva iyo vaKombai vaikwikwidzana namushakabvu Simon Muzenda vakamirira Zimbabwe Unity Movement. Vakanengoni navachivamba vakatongerwa kugara mujeri kwemakore manomwe mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupfuura vaKombai katanhatu paudyu. Asi mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakabva vashandisa masimba avo pamutemo ndokuregerera vaviri ava uye havana kukandwa mujeri. Mapoka maviri eMDC ari muhurumende haana zvakare kuenda kuHeroes Acre pakuradzikwa kwavakanengoni sezvaakaita nezuro pakuradzikwa kwevaimbova gavhuna weMatabeleland North vaJevan Maseko pamarinda aya. Mutauriri weMDC huru vaDouglas Mwonzora vanoti maoko avakanengoni akasviba zvichitevera kupfuura kwavakaita vaKombai.
We don't recognize him as a hero. What he did to the people of Zimbabwe is unforgivable and unforgettable. He is one of the people who pumped 7 bullets into Patrick Kombai, a defenseless civilian, during elections. So he was actually a promoter or an active participant in election violence, and the MDC cannot honor such people. We want heroes who in their lifetime would have respected people of Zimbabwe. the National Heroes Acre is not a place for assassins and murderers. It is a place for patriots.
Studio 7, hainau kwanisa kuzikuwa divire MDC inotunga miruwa na vawoshme nguwe kutisei isina kuenda ku Heroes Acre. Ndaka mirira Studio 7 muarare, ndini Thomas Chiripasi.